mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu ndira 23, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, chiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa votarisirwa nhasi kutoresa mhiko vakumbira ehodzi semuchochisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Mumiriri weSouth Atone mudare reparamende uye vari nhengo yeMDC vaPeter Moyo vopomera vamwe vechidiki veZANU PF mhosva yekupwanya imba yavo muSouth Atone muHarare. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani eZimbabwe zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kutarisirwa nhasi kutoresa mhiko vakumbira ehodzi semuchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general, kunyange paine mutauro mukuru nekuda kwekudomwa kwavakaitwa. Vahodzi vari kutarisirwa kutora chigaro chakasiyiwa nevaive muchuchisi mukuru wenyika vaRay Gova avakadzingwa basa gore rapera. Vanoruzivo nezvenyaya iyi vanoti vahodze havasi pakati pemazita evanhu vatatu vakabudirira mubvunzo dzekutsvaga muchuchisi mukuru dzakaitwa muna mbudzi wegore rapera dzichitungamirwa neboka reJudicial Service Commission, asi vakasarudzwa nekuda kwekudyidzana kwavo nehurumende. Vatatu vakabudirira pavanhu gumi vakanga vakanda mazita avo mudariro ndavatichaona Calvin Mancebo, vatinomuda Ishe Chinyoka, pamwe nemutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, ivo vahodzi vakaenda pachinhano chechitanhatu. Asi vaMunangagwa vanonzi vakaramba kutambira mazita evatatu ava nekuda kwekuti havasi pedyo nebato ravo riri kutonga reZANU PF. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University muno muWashington DC, vaCalvin Manduna, kuti tinzwewo maonero avo.
Mudza, nyaya yana prosecutor general, in maonero angu tifanira kutarisa nyaya yejudicial system yedu in general nemadevelopments aitika kwairi. I think appointment yaitika ndangoonawo pasocial media zvichinzi vakatora number 6 pamazama nepascoring yakaitwa. Saa zviri kutondishamisawo kuti munhu akaita number 6 ndiye aakuzosarudzwa sei. Vamwe vacho vanga vari number 1 kusvika panumber 5, chii chavari kushorwa? Tozivawo tese kuti judiciary yedu, zvichitanga nekumaprosecutor zvichienda kumamagistrate nekumajaji, vanhu vanga vachishanda vachishorwa nemalawyer nevamwe vemacivil society kuti vanhu vari vakanyanyasvikirira padhuze nemusangano weZANU PF. Saka ndongoonawo kuti pamwe pane kakufungidzira kekuti pamwe vahodzi vasarudzwawo kuti munhu anotembeka kuti kana pauya nyaya dzemusangano achaitawo zvinodiwawo neZANU PF.
Asi zvinozosiya papi basa ravo kana vakanga vasarudzwa nekuti vanenge vachidyidzana nemusangano weZANU PF?
Zvechireva kasemaonero amungoita kana nyaya dzichienda ikoko kumatare dzichishandiswa neopposition nevamwewo vanenge vachinetsara neZANU PF, mee muchingoenda ikoko muchinodyiwa. Hazvitibatsiri isusu neoutlook yedu nenyaya dzerule of law kutsechisa vanhu vavo kumaprosecution chichi. Kana taakuda kuendesa nyaya dzecorruption nezvakasiyana-siyana, hapana chechichifamba nevanhu vakaita sana hodzi yavo.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzekufambiswa kwemitemo muZimbabwe, vakawanda vanenge vane maonero akangosiyana-siyana. Vamwe vari kuti mutemo unenge uri kufambiswa nenzira kwayo, vamwewo vachiti mutemo unotarisa kuti munhu abuda mumba maani. Kudomwa kwaprosecutor general uku kune zvakunozoshandura here mamiriro akaita zvinhu?
Hapana, because mukatarisa maarticle anga achigonyorwa nevatapi venhau, hodzi yanga achitoshorwa munema maarticles kuti muna pana zvaangatikwanisa kuita panyaya dzecorruption in the past. Saka handione kuti kusarudzwa kwake nhasi saprosecutor general chii chichashanduka. Panodiwa mareforms in our judicial system and kuramba tichingorecycla vanhu vanga vari momo musystem imomo tofunga kuti vachauya vachiita zvinhu zvinoshamisira zvakasiyana nezvavaita kudhara kwavo. Ndifunge kuti mafungiro anokodzera iwayo. Tichangoona vachiendera mberi bhora kumberi nezvavanga vachingoita kwee kuchingoyai tumakesi twenzungu twecorruption asi vakuru vacho matsotsi tichingovasiya vachienda zvavachingoita samezuro.
Vanga vari vanoongorora zvematengerwo enyika vaColvin Manduna vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Mumiriri weMDC mudare reparamende vachimirira dunhu reSouth Atton vaPeter Moyo vari kupomera vamwe vechidiki veZANU PF vachitungamirwa nasachigaro webato iri mudunhu reHarare vaGodwin Gomwe mhosva yekupwanya imba yavo kuSouth Atton. Asi vaGomwe pavabatwa neStudio 7 varamba kutaura nezvenyaya iyi. VaMoyo nedzimwe nhengo dzedare reparamende vanoti vaive kugara muupoteri uye vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti paitwe nhaurirano haana zvaanoreva kana dzimwe nhengo dzebato iri dziri muusungwa. Vamiriri veMDC vakasungwa vanosanganisira vasettlement Chikwinya vekumbizo, vaAmos Chibaya vekumukobha nevamwe. Vakawanda vari kuchema-chema kuti vachiri kushungurudzwa nemauto nemapurisa mudzimba dzavo mumadhorobha akasiyana-siyana emunyika. Asi mapurisa nemauto anoti pane vamwe vanhu vakaba pfuti nenhumbi dzemauto vari kuita izvi. Izvi zviri kurambwa nevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kuti mauto nemapurisa ndo vari kushungurudza vanhu vakabatana nevamwe vechidiki veZANU PF. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe zvizere.
Kwakakanywa vanhu vakauya vane maford ranger asina kurejestwa machena vakapfeka kunge maBoko Haram. Vasvika kumba vakakanya vakatora zvese zvavanga zviri mumba, matoilets vakakanyira pasi, matv ibhedha vakaboora-boora vakakanya gedhi vakariita hupfu, maasbestas vakakanyira pasi zvese vachiboora-boora maasbestas. So vapedza izvozvo papa nemota yanga yakapakwa panze vakakanya vakaba nemakaredhiyo mafoni angaripo vakaba zvese vakaenda nazvo.
Saka pavakapwanya imba yenyu hapana akakuvadzwa here?
Hapana munhu akakuvara nokuti vakawana pana gogo vakanga varipo vane zvivazukuru zvakanga zviripo ndova vakawana varipo vanovanhu vasvinu vakanga varipo papa pasina angari. Tatatoziva kuti vanouya vanhu ava kana pachitika zvo zvakadai kutokogara wakawanda.
Vanhu ava vakataura kuti ndivanani here?
Vanhu ava vakabatwa vakabatwa nemilitari vachibva vaendeswa papolice station epawaren park. Vakafonerana masapota eZANU PF vachitungamirwa naGomwe Godwin Gomwe. Saka ndiye waivatungamirira kupwanya zvinhu zvavanhu. Vaenda papolice station vakatorera mapurisa pfuti vakabudisa vanhu vaya vakanga vasungwa muibomo mumasels vakatanga kuenderera mberi vachipwanya zvinhu zvavanhu. Nanhasi uno vanhu vakaruza propati yakawanda nokuda kwavanhu ivavo, vanhu veZANU PF.
Saka imi muri kugara kupi pari zvino?
Ini nditori musango mandiri mandakawanda munomo. Handingatauri kuti ndiri pai asi ndiri mudondo. Savamwe vangu vese maMPs vari musango takangogara mudondo, ndo matiri kutiza kubatwa nevanhu ivava. Ai, kuri kwokutizvo pane sistimu yakanaka yokutizvo mapurisa anenge achitida zviri pamurawo ye tisina dambudziko nazvo. Asi dambudziko nderokuti mapurisa anenge ari masapotazi ezanu havatye ropa revanhu ende vazviita nguva yakareba. Saka isu tiri mumasango matiri.
Tambonzwawo vaMnangagwa vachiti vakuda kuti paitwe nhaurirano, munoona sei nyaya iyi?
Vanotaurirana sei? Vacharimisa purezidendi vedu vakataura kuti ko huyai titaurirane tichingobva kumaelections kuti aazve chiveyai titaure varume apa zvinhu izvi hazvina kufamba zvakanaka. Maelections aya haana kubuda zvakanaka zvamunongoonawo. Chinhu kana chava chisiri chako ukabvuta nechisimba haugoni kuziva kuti ndaa ndichida kufamba nokupi. Saka huyai titaure. Vakaramba. Iye zvino vauraya vanhu vanhu vari kuchema kune mudzimai wafirwa nemurume wake mupurisa anoshanda kusazatono akaurayirwa mupurisa pane mwana wechikoro anga achifanira kuenda matrials webhora 22-year-old aurawa handiyeyeoga vauraya vanhu vakawandisa ezvino vamwe havana makumbo misana yakakuvara yesei iropa rega rega vanhu vari kuchema vamwe vari mumajere vamwe tiri musango woti uya titaure iwewe isu tiri musango touya kuzotaura nevesei pamwe ini ndiri musango kudai ndini ndofanirwa kuti ndiuye ikoko ndakamirira MDC kuti ndizotaura mashoko okuti tofambisa sei nyika vachamisa vandituma saka ndouya sei ndiri musango
vanga vari mumiriri weMDC mudare reparamende vachimirira South Atone vaPeter Moyo vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa musoro wenhau mapepanhau akasiyana-siyana. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoshoropodza mhirizhonga vachiti kunyanga hazvo iri kodzero yemunhu wese yekuratidzira. Kuratidzira kunofanirwa kuitwa murunyararo uye zvichienderana nemutemo. Bepanhau reNews Day rinoti mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vari kukurudzira kuti hurumende igadzirise nyaya yemakuponi emafuta epeturo zvichitevera kukwira kwemutengo yemafuta. Bepanhau reChronicle rinoti vemakombi muBulawayo vorohwa nehana zvichitevera kupinda kweZupco kuti itakure vanhu muguta iri. Iye zvino tombokupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo vateereri vachitaura mafungiro avo pamwe nemaonero avo.
Tinorwadziwa namavhidhiyo atinoona akaitika pakanga pakadzimwa data muZimbabwe vachiuraya vanhu vachirova vanhu zvinonzi kusatsitsi. Tine mavhidhiyo akarohwa vanhu vachirohwa pasi peshoka anohwisa tsitsi zvokuti nyangwe ariwo mapurisa acho angarova vabereki vavo kusvika pakadero kana hama dzenyu kusvika pakadero. Vanhu vavanoda zvokuti vanoda kutonga ndovanhu vavanorova kusvika pakadero pedza mangwana tivhoterei. Zvinorwadza kushungurudzwa kwetinoita isu vanhu veZimbabwe munyika medu. Ndosaka dzimwe nyika dzichingozotiitira mazinafobia nokuti dzinoona zvetinenge tichiitirana kunyika kwedu zvisina musoro. Asi izvi zvinorwadza zvinoitika kuZimbabwe nokuti ndiko kwetinofanira kufarira kana tiri kuno kwakaita sekujoni kuno. Tinee tichifanira kuva varanda nokuti tichiziva kuti hamusi munyika yedu. Asi katikati kunyika yedu tiri varanda kune kwavanhu tiri varanda.
Ya ini ndinonzi Allen ndiri kuDurban. Mbunzo wangu wandinawo kune vanhu veZANU avo ndeyekuti vanotaura ivo kuti mainifomu emasoja emapurisa akabiwa. Saka ndoda kuzivawo ini hangu kuti mbavha iyi yakabva yaba nemaherikopta, ikabva yaba nemotokari dzese dzeami, ikabva yaba nepfuti dzese dzeami. Saka zvichireva kuti kuZimbabwe hatisisina chatinacho kuamika kana takarwiswa tinongokurirwa zvinyore nyore nekuti motokari dzakabiwa, kuti dzese dzikabiwa, inifomu dzikabiwa, asi dzakabiwa masoja acho aripo. Ava varume ava
aidiko vashamari vestudio 7 me iam very surprised ndiri kuno South Africa. Iam very surprised nemasoja ari kuuraya vanhu muZimbabwe. Mabhengi avo ari kupi? Havari kupuwa mari yavo vega? Zvikoro zvavana vavo zvavari kudzidza vega? Kwavari kumwa fi iyoyo yavo yega isina kukwira? Aiwa zvavari kuita zvina kuitinaka veduwei. Ngavanzwewo tsitsi, vakazvarwawo semuzvarirwo wakangoitwawo vanhu vavari kuuraya.
Maswera seiko vatapi venhau kuAmerica? Isusu tiri kuno kuSouth Africa tingori zvedu nestresi yezvatinonzwa zviri kuitwa kuZimbabwe nevechuto ava vachitsigirana zvavo nevanachiwenga vavo. Asi ini hangu seni ndinonzwa kurwadziwa zvikuru sei kana ndikafungisisa nenyaya yenyika yedu yeZimbabwe nekuti vechiuto vanoti vakarwira Zimbabwe kuti Zimbabwe ive nerusununguko. Asi zvine zvino vanhu vacho vaya vanonzi ndo vakahwirwa kuti vagare zvakanaka vave nokuzvitonga kwanaka vechiuto vacho nemapurisa vakuteera futi vichivauraya futi. Saka zvinoreva kuti vanhu vechiuto munhu wani avanotoona kuti munhu akakosha nipresident navhice wake because ndo vanhu chete vanokwanisa kutuma mauto kuti vandouraya vanhu. Saka ivo vanhu vechiuto vanhu vavakarwira kuti vave nerusununguko havachina kana basa navo handiti. Chinhu chakosha kwavari chete vanhu tu ndo vanoti ndo vanhu vakakosha kwavari vanovatuma ivo vechiita zvokuuraya vanhu vechiita sei vechiita sei. Zimbabwe ingazi Zimbabwe here kana kuti president angava president here pasina vanhu vokuti atonge? Dai munyika musina vanhu president aizotonga chii?
Kutanga ndoda kumhoresa imi ushamarari westudio 7. Ine zita rangu ndoitwa Brian Matangazi, ndobva kuRusape, pari zvino ndiri Cape Town. Ndodazve kumhoresa mhuri yese kuMatangazi. Ndokuuyazve kumhuri yeZimbabwe, ndoda kuimhoresa ndichingoti aiwa rambai makashinga pane kutambura kwese kwamuri kuita.
Yevoi vari kuAmerica, vana mukoma Jonga akandimire, vana Blessing nevose zvavo vatipfenyurwe nhau. Zvoitika munyika medu zvakaoma, zvakaoma. Ini zvangu ndiri muno muSouth Africa, zvichwa ndoita honest more. Ndobva kumasvingo asi parizvino ndiri muno muSouth Africa, muPretoria. Ndikumboita zvangu zvidzidzo zvangu zveIT, Information Technology. Ndakunorava gore rechi3 ndiri muno. Zvinhu zvakaoma kunyika yedu yeZimbabwe nokuti kana mukaona vanhu vachidzima netiweki kuratidza kuti munyika imomo hamuna chinhu chinonzi freedom. Muno matiri muSouth Africa ndine almost 9 years ndiri muno. Hatisati takamboona zvinhu zvakaita saizvozvo kana kumbonzwa nezvazvo. Saka munyika medu dambudziko ririmo nderimwe chete rokuti nyika yakaiswa mumaoko emauto but mauto haagoni kuti angatonga nyika. Saka munyika medu munotoda kuti Mwari vapindire nokuti pakasava nezvezvo zvishuwa zvinhu zvichangoma kusvikira kare.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7 atashandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuRwanda vari kuchema vanhu 10 nevana vakafa nemuvhuro mushure mekuondomoka kwevhu pane mumwe mugodhi unocherwa tin munzvimbo iri kumakomo nechekumabvazuva kwenyika iyi. Kunyange hazvo paine kukurudzirwa kukuru nemutauriri wedare reparamende amai Nancy Pelosi kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasataura kumataro ose eCongress kana kuti kupa State of the Union svondo rinouya, muzinda weWhite House uri kuenderera mberi nekugadzirira kuti vaTrump vataure kuvanhu paterevhizheni manheru emuzuwandira 29. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani ehurumende muZimbabwe zvinofanirwa kubviswa. Vachitaura nezuro vari kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum, vaRamaphosa vakati hurumende yavo iri muhurukuro nevatungamiri veZimbabwe yekuda kuona kuti South Africa ingabatsira sei zvikuru sei kukweretesa Zimbabwe mari, vachiti zvinoitika muZimbabwe zvinonetsa Africa yose. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti kutaura kwavaRamaphosa kunokatyamadza zvikuru nekuti vaidai vataura pamusoro pekuurava kwevanhu vasina mhosva muZimbabwe, uye vaudza vamunangagwa kuti mauto asashungurudza vanhu kwete kutaura pamusoro pezvirango zvavanoziva kuti zvakaisirwei. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata vangwenya kuti tinzwe maonero avo.
Aiwa madhara estatic anorashika. Dambudziko harisi kumashan sanctions, harisi kuAmerica. Bedo vanga vachitotaura kuti vamunangagwa regai kundetsana navanhu, vanhu vari kuchema chema, vari kutambura. Musapfura vanhu, musauraya vanhu, gadzirisai utongi hwenyu kuti nyika yenyu igadzikane zvakanaka. Ndo meseji inofanirwa inge ichitaurwa. Zvamasanctions narrative ndeyakare, hazvina kana basa izvi.
Asi vanenge vachitika masanctions aripo aya ndiwo ari kukanganisa upfumi hweZimbabwe zvichikonzera zvese zviri kuitika izvi.
Chokwadi chiripo ndezvekuti ma sanctions anounzwa nekuti zvinhu zvinge zvakakanganisika munyika kana ivo vachidziva zvikonzero zvama sanctions ngavagadzirise chikonzero vaone kuti utongi hwejekerere vanhu ngavapiwe nguva yekuratidzira vasingapfurwe namasoja masanctions ari munyika yezimbabwe ari kupiwa nehurumende yevamunangagwa ndozvo vanenge vachida kuvachitaura nezvozvo vanozviziva varamaposa asi vanoda kungorova imbwa vakapiga mupinyi.
VaRamaphosa vanoti zviri kuitika muZimbabwe zvinonetsa Africa yese uye vachada kuzotaura navamunangagwa pane rimwe zuva mberi uku. Munoona sekuti South Africa kana kuti vaRamaphosa pane zvavangaita here kuchinja zvinhu zviri kuitika muZimbabwe?
Chiripo ndechekuti iko zvino handizi vari kutaura nokuti varida kuti vape Zimbabwe mari yechikwereti. Aiwaka musava kana vachipa mari Zimbabwe mari iri kushandiswa haisi kupinda mubusiness. Haisi kupuwa business rupi irupwa hurumende inodzvanyirirwa. Saka ivo ngavashandise simba ravanaro kuti kana mukareka kugadzirisa zvinhu kuno kuti nokunetsai tinovhara mabhodha edu kusvika zvinhu zvagadzirika. Vane simba rekugadzirisa mapolicies emuZimbabwe. Politics dzemuZimbabwe dzinogadziriswa neSouth Africa vanokwanisa kuvhara bhodha ravo kuti vanhu veZimbabwe vasanotenga zvinhu nokuti ndo vari kujaidza vanhu veZimbabwe vasagadzirisa nyika yavo vachiwana kwokutizira.
Chamungada kuona chichitwa neSouth Africa pamusoro peZimbabwe nezviri kuitika muZimbabwe chazvo chii?
Chokwadi ndechekuti South Africa ndo ine simba rokuti vati vamunangagwa navachamisa garai pasi tiripo tiri kuyananisa. Chii chinofanirwa kuti gadziriswe? Gadzirisai utongi hwenyu hwedhemokrasi, gadzirisai nyaya dzemari. Kana tichida kuti randi rishandiswe muZimbabwe tiripo ngatitaurirani. Ndo zvandoda kuti zvinge zvichigadziriswa neSouth Africa pakurwisana kwati kuita muno muZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. MDC Parliamentary Caucus nezuro yakanyorera mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda ichiti vanofanira kuchengetedza nhengo dzese dzeparamende zvisinei nekuti ndedzebato ripi pamwe nekuona kuti bumbiro remutemo wenyika ratevedzwa. Tsamba iyi inotevera kusungwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC pamwe nekutadza kuenda kuparamende kuri kuita dzimwe nhengo dzichitya kusungwa nemapurisa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vanokokera nhengo dzeMDC muNational Assembly vaProsper Mutsiyami vakati dzimwe nhengo dzebato ravo dzakasungwa uye dzimwe dziri kugara dzakawanda mapurisa nemasoja ayo ari kudzitsvaga achidzipomera mhosva yekukonzeresa mirizhonga pakuramwa mabasa kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Nokudaro vaMudenda vanofanirwa kuona kuti nhengo dzeparamende dzachengetedzwa. VaMutsiyami vakati zviri kuitika munyika zviri kutadzisa nhengo dzeparamende dzebato ravo kuita basa radzo rekumi raveruzhinji uye vanoda kuti vaMudenda vachengetedze nhengo dzeparamende idzi sezvo vari ivo mutungamiri werimwe remabandiko matatu ehurumende. VaMutsiyami vakati nhengo dzavo dzakaita chisungo chekuti nhengo dzeparamende dzese dzakasungwa nevamwe vari kupomerwa mhosva dzemanyepo vaburitswe muusungwa.
Saka speaker Dr. Tarisrot apindire kuti aise rinyararo kuti pave neprotection yemaMPs. Kana maMPs aine mhosva votongwa nemhosva, kana maMPs vasina mhosva vagare kumba kwavo kwete kushungurudzwa. Uyezve mutsamba iyi tiri kusimbisa kuna speaker kuti ameke sure kuti iye seumwe uri kutungamirira rimwe dare ataure neexecutive nekutaura nevamwe vake kuti pave nekufamba kwenyika yakanaka kwete kuti vanhu vangu vachimbunyikidzwa zvakadai. Chimwe chinhu chatiri kupa futi kuna speaker, tiri kupa kuti speaker sekuti isusu tiri vanhu vanotarisira kukudzwa kwebumbiro remutemo. Tiri kuti bumbiro redu remutemo harichakudzwi. Vanhu jikerere Zimbabwe vashupika uye zvavari kushupwa vari kurohwa vachisikachakwanisi kuendeswa musystemu inotevedzera mutemo dzenyika.
Vanokokera nhengo dzeMDC muSenate amai Lillian Timvias vakatiwo nhengo dzeparamende dzebato ravo dziri kutotya kuya kudare apo paramende ichatanga basa mushure mezororo rekisimusi.
Vari kutotya, hatina kana shuwa nekuti chichi chaitika patinouya kuparamende. Nokuda kwekuti even the last time IDP akauya kuparlamenti pane zvakatoitika, madzimai achizvuzvurudzwa, madzimai achirohwa pamberi pavo and hapana zvavakaita. Saka chokwadi chiripo ndechekuti maMPs akawanda ari kutotya kuuya kuparlamenti. Saka tinofanwa kuto andizi setamba yanyorwa ikaenda kuna speak. Tichanzwa kuti speaker ruda kuti pamwe tichakutotsvaka protection yekuti tiite basa redu nokuti zvakutotyisa.
Vakatiwo nhengo dzakawanda dzakatadza kupinda musangano wane zuro sezvo dziri muusungwa kana kuti dzakawanda sezvo dziri kutsvagwa nemapurisa. Vamutsiyame vakatiwo kushungurudzwa kwenhengo dzavo kune chekuita nezvematongerwo enyika, asi vakati nhengo dzebato ravo hadzisi kuzoshandiswa kana kupindira mumakakatanwa ari muzano PF.
Nyaya iripo ndeyekuti kana nyika inei ichienda kuimpeachment, isusu sedare reMDC Alliance tinoita zvinhu zvatinotarisira kuti zvinhu zvinobatsira kuti nyika yedu iende mberi, uyezve tinoita zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire. Hatikwanisi kuita zvinhu zviri kuti tifadze imwe faction yeZANU-PF. Harisiro basa redu rekusimudzira mapolitical factions eZANU-PF, basa redu ngerekusimudzira vana veZimbabwe. Saka kana yaiva nyaya yeimpeachment, tichagara sedare topa chisungo chinofadza vana veZimbabwe, kwete chinofadza mapolitics factions eZANU-PF.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vanokokera nhengo dzeZANU-PF National Assembly vapupurai togarepi kuti tinzwe divi ravo. Muna 2017 nhengo dzeZANU-PF neMDC dzakabatana pamotion yekubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, uye vaMugabe vakasiya basa. Nhengo idzi dziri pakati pekuziya motion yacho. Nhengo dzeMDC dziri muusungwa dzinosanganisira vaAmos Chibaya vekuMukoba, vaSettlement Chikwinya vanomirira Mbizo, vaLloyd Mukapiko vekuRed Cliff navaLivingstone Chiminya vekwaChiundura. Hatina kukwanisa kutaura navaMudhenda kuti tinzwe kuti vachatora matanho api mushure mokutambira tsamba yabva kunhengo dzeMDC. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Kambo Waiting for a New Day kubva kuna mushakabvu Edwin Hama. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa votarisirwa nhasi kutorisa mhiko vakumbira yehodzi semuchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani eZimbabwe zvibviswe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.